Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano raDonald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica. Muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa kunapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yaibhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handiuni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungapese mienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvahwohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe Ruins wana kamiru inzuwaya. Vano tiratiza kuti slavery isati ya itika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvino ratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvino ratidza kuti panga paine ma kingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa States. Yokuti yaishika ku Indian Ocean. Zvino ratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro soro. Zvese zvakakanganiswa ne slavery ne colonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinawo hwegovernance hwokushayiwa utungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina utungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakatambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irambe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo zeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu reMashonaland West asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakliniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi muchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mishonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu reMasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West acha anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega zvavanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruwa kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawaniki akaita sehealth care nezvimwe. Mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongozi adzidze pachikoro paunongozi dzidzisa haudi because unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruwa kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruwa.
Tikuti kana tine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozviona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa nzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruwa vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruwa sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruwa, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruwa, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60% kubva muzana vanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njobo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chenyu. chedu. Titaiwo norondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri kuToronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then paFacebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai andikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane makustomer, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati, aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro, ndakaita relationship yakanaka nemadzimai iwaya. Zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews. Kana chitsvaga munhu wekundishandira ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita store kune zvese zvese tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here, unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako. Mistake inoitwa nevanhu vakawanda, kutsvaga hama, kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune business riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvamunoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sabusiness person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti kuseparata maduties. Kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo ndozvimwe zvatakadzidza kuno kunze kwenyika. Takutozviapplya nezvemacustomer service, zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga ne social media. Avanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward. Kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa, upenyu hwedu, our lives. icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 uwo hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzou Nhenda.
Isi tinoti zvinosuwisa asi tinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti ma statistics arutorwa kuma court ende zvichireva kuti tiri kutarisa ma registered civil marriages chete. Asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanano dzechivanhu ma customary marriages asiri registered anoti kana akuputswa kana kupusika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana na high court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru. Kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024.
Saka pangaitwa sei hapa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro. Musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitira kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano. Dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Wakanyamiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndo zvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze yanga iri panamba 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudzo idzi dzadzisingaburitsa izvozvo kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako chimuda womboda kurayira zvepunze. Saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwi asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kukonze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yakuti akuti globalization kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi. Kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokutudzira kuti kana manesa anarambanai werezi kunyika dzedu dzekunokunana Africa nedzimwe nyika dzakatisarirei taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano. Of which izvozvo zveglobalization, izvozvo zvetsika idzi dzasangana sangana kana kuita imwe chete dzakuzokunda dziya dzataive nadzo isikudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana munenge muine patience munenge muine rudo muchigadzirisana kuti muende mberi
manga makateerera kumukuru wesangano revarume svinurai vukani madhodha vatemba nzonenda muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana-siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau, Pasimo Ndlovu, anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana-siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekuticha jika mudunho rechikombedzi amai mashata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa asi vakati izvi hazvirevi kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbapo dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano reCenter for Cultural Development Initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe vaHerbert Pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu rechiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji pending yavo pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pamapendings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi, vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa dzimba dzekaenderwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka asizve chimwe chaiitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoye kana chii chaishandiswa zvaiitwa tizvo tumwe tumbuyu netupuka tunone kwa mzimba tusaonekwe.
Micherechezo inoanzo buritsu kwa pakudzurwa kwe zimba inosanganisira moyo, chidavado che chevron pattern kana muka. Kudzurwa kwe zimba uku kunoshandiswa ukunzimbo zakasiyana siyana munyika senzira yekukwezwa vashanyi vekunze nemuno. Nzimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa muka dzesango dzakaita segonare show dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Solanja 2025 ngotabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezanu PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masanangwa kaqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisa bathi kuyethusa ukuxokozela okukubandla lezanu PF. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanu PF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 owuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Ngizophetha kumizizo ibandla lezanu PF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi kula uphuma kwesipa kusiba nalokhu nalokuyana kusekuba umgaga kusiba lokhu nalokuyana kusakuze kuzofika lakhathi esikungane sasayisalandayo lendabeni okuthi ube leyunithi. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sawantloli ukuthi intuthu ethunqayo uzafanele ukuthi lungise ngoba kunesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bezinkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezampilo singeke zidilike. Unganikinika ukuthi insizi kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labona abogezi abantu sebebonane ngayo sizwe bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele izanu PF imuva isiyaphambi. Izanu PF bazuke badlika pho kuzikazidilayo thina sokukhangeleyo ukuthi kuzalungiseka konke khonoko. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lamaplanesi awewezwalo lokhu ngakomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma. Bazakhuluma babe zinye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezanu PF likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi. Indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanu PF kube nabantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalo kuhamba kanje ndozaziyeqe umthetho welambana laphana. Yikho khona okuyalokukhona kodwa usezekudinizeni ibala. Kodwa sokuma la isethatha isikhalo selisa umuntu. Ah uyalokubalwa nje. Ongathiwa sokuba uthi abantu bazachitha kazwe kabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje. Imi manzonzo kuyinature yabo kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza botshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye intolerance abalayo ngama views abanye abantu abangavumelani lapho ezinsukwini nje njengoba sesibonele ezincwadi ezisecretary zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzachuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonke benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njengoba ngitshilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sesithethe uzibuse babulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kwebhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzisa udlame ukusolvena ama-political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa konoko ke kubahluphayo?
Udlame awuzake lulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama-problems abo, abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms. Ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe, not isisekelo sombuso weZANU PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzana uPF leproblem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavinkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadi ngale esitetion yomindle akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane engike umgani wempuphu. Izulile lelo la elakusasa kwazi abe khona abazweleyo ngosedrobheni emphasele u-10 kg sesidla kanye ngelanga njenginjenjani.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi abazali, uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje engayitholi imali vele sesiyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kulomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nako ku $5 ngingathenga awu makhelwane ushe ngalale ngendlala mana la minjani ngishiyele khona kunjani esikhona sishiye ukuthi singathola ukuphila.
Ukhansela wekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla okuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izinto kanika abantu istable food, stable diet, anika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke yidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma yini so ebunganikanga uzolahlela yini. So uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ematoilet. So silama incidents abantu bathi mina ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakanga asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhu inasezi sibuya sikile azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima sekumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu sihlale phakathi singasaphumphana ikukudumbu ngaba la inkukhu manje lakho ukuthi ifake phakathi kwesilungu ungenakudla uzayinika kuba nzima. Kwanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhota la izidobhadobhele lapha lalapha sikhuluma nje ezinye vele izilungu eminye imizi kakula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukunganikuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidipho zeziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamashumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esileminyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi othiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okuthiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo yezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo le Europe ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu loqoqwe nguAnita Powell lalethulela yimi uDaba kaNcube owe Studio 7. Obakatesi siya kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabo mama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukansela khona ngale ke ePhilabhosi. Lapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga baba.
Namhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kakhulu sizwe namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngabe nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi usegumeni lakhe. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echochobele kube phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabe hleka uyafika ngale khaya ethelezini umama kathelezini emabhumini lapha
singathi kwenziwa kuyini khonokho iye kwenziwa kuyini
kokunye baba obaba kanye balobukhweli balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwenkosikazi
ye bantu yikho kugcina kuhlupha
kakhulu ngabantu khululekile
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolu
obaba kabafuni bathi labo mama bayasidelela bathi mama bayasidelela okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye aqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kasikuhlukulezi umama khonakho yini esikuthathathi kumama umnikazeleni akumkhiphele igobokele umama yenu umama lo umama ngokwesaba isigayi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini akuze kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama labo bahloniphe obaba into zakho ngakuhambe zo ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu abe labanye obabeceleni ubaba labo ekhona ekhaya
nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho
le ndaba enjalo yayisifuna abadala abadala sibisi ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba naye lo munye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasambona njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lo mama lathandayo egumeni uze wakhona uyabubusisekile nxa kunjalo
akubakhuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la
bomama amaguma ayalondolozwa ngokwimpi kakho
iguma lakho ulilondoleza ngokuba nguwe kakho, uhloniphe umkakho, ungenzibubi kumkakho, uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kubusuke ungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wakuthiphile wahamba wakuthetha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwuthethile lapha namkekhaya. Usimbona lokhu nalokhu kuthenyeki selichapa basagezi, hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngempeni uwathiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lothando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first stage ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi eside sokuhlukumezana hhayi eminye imizi siyabengalithani kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyebalahle omunye. Laba batsha abaningani, angikwazi ukuthi umoya lesiwazelanga omunye layithi kangiyahamba ngiyithiyeke ndomunye layithi ngiyathatha omunye umfazi kathi-ke kadeni kake ngiza ngazikeleko abantu babethandana izikazi bayelahlami esekhona bekhulukalahlami bahambe zonke ematshwaleni-ke bethanda kulezo ngibuya behlalela bezela khona-ke ngibambe ngizane khathesi akusekho akusekho mthezo ezithembayo.
Ubone-ke Madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eVilabos njalo yingcweti kwezamasiko esintu. Ungatshelela kusasa Madube belilami namhlanje umthembo ozithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7. Hayike walamhlanga kwanele.
Okwakhathesi siye njalo kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje siseBeitbridge lapho okulomfundisi wesonto yeZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha. UChrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo. Ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge, iBeitbridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
iBhayibheli lona lithi labo abanenkinga abagulayo babaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babaleke izandla, akutshongi ukuthi sibashaye. Akula lalapho indlela ezisontweni esibona khona eBhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokushaya but ukhutshwa ngokuthandazela. So njengama-residence singasithi iyasebeka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumele angavunyelwe be-operator. Uhulumende aluba ayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe i-church yonaleyo ingamiswa amanye amabandla azafunda khonapho.
Zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBeitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho?
Ngokokuqala lokho mina umzanankoze sibuzwa and umuntu wonke kwamumbamba sibili njengami ngibheke ngayizwa ngiphelela sibili ukuthi ngiyimfundiso enjani i-church enjani ekhaya abazalwane i-city keeper enomoya. Thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu.
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele-South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga. Kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni. Khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho?
Ati oti unge na loko kuti epeo kwa mapasa ya kuona lati ya wazi awane ba bisucha ni awane ba bisucha o jivi haila pa ita ati basika ni kata na mwaka kuma kukona awane ba wazi kufisa na wawale wede kukwela muna kono yeke ze kola kufili shwa wena lewe mbe mpore kita emele kuma pumi wawane kutumi kuma kisi hindi ambi ya wana wena lewe sikuduma na wewe zi kuchukuta asio ya kukana awane ba shaya wako wana wasa wewe awane kota wazanya wapumi na wakuzanya uwe le mwanaga lewe isi kuma na wakusile wawale mwanaga. So I napa siwe singa wea kwa nani lante ganga hapo ni nawa kukona pa abandu wezi tulela nje na wawai le kolo wiko ama chechi asema nenga kuli ema tikangela chechi enye le inye umele ipalisi panzi kwa mabamba au kangela na eleke mashon kota makangela uwanda kwa macheche na gatari kiskwana katesi na vele inye nani nyakada mwoye na zambela panzi kwa mtoto wami sile ifaji sile diani kwa napu abandu sile kwa sile sonda inti nye sila katesi sile matimezi amalembu amnyama abo wamhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi yikho okena kusenza ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe namatshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene nezinhlamba endaweni ezingasizo amasende echurch aphiwe ngumanisipala. So siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba ivili ephelele ukuthi kumele siyebona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele igana lonke leli and kuya lokuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripoto nezinye indaba ezihluphayo lo mathingela bufakazi but ziyaphima iy'ndaba ezindaba.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankhona.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mnumzana Jabulani Makhado, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge, iBeitbridge Progressive Residents Association. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Bakithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini saseMacingwana kwezomculo sengikhuphe ama-singles angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe i-singles emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi. Thank you.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizozithinta futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicikini balandeli besicela isapoti kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala or usapota umculi omncane sicela iqhubeke lisapota lathi esisakhulayo lithenge ama-CD lithenge ama-USB lithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi niyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.